Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechipiri, ndira 8-2019. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD musarudzo yezvemutungamiri wenyika uye vakamboye gurukota rezvemhando dzemoto munguva yehurumende yemubatanidzwa vaElton Mangoma ava vakasungwa nezuro votarisirwa kumiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti richaramba richiedza kusanganisa vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika nevehurumende kuti pave nemushandira pamwe munyika. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakamirira mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD musarudzo yemutungamiri wenyika uye vakamboyo gurukota rezvemhando dzemoto munguva yehurumende yemubatanidzwa vaElton Mangoma vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi. VaMangoma avarara kuchitokisi chemapurisa paMeborene muHarare vakasungwa nezuro kuburikidza neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekuita zveuori apo vaive gurukota. Panguva yehurumende yemubatanidzwa vaMangoma vaive nhengo yebato rinopikisa reMDC. Blessing Zulu Studio 7 akaita hurukuro negweta riri kumirira vaMangoma vatonderai Bhatasara nezuro mushure mekunge vaMangoma vanzi vaizorara muchitokisi kumapurisa.
Ichokwadi Blessing, vaMangoma vasungwa vanonzi vakabvumidza kana kuti vakaapruva agreement yakaitwa pakati peVesa Enterprise Private Limited neimwe kambani yekusouth Korea pachida kunzi pange pachitransfewa inonzi Transfer of Technology Agreement. Saka tapiwa inonzi yambiro yemhosva iye tikapindura warrant and caution statement vachiramba mhosva iyoyo vachitiwo zvavakaita zvainge zviri pamutemo, vakatedzera mutemo, havana kutyora mutemo kana kamwe chete zvako. Mhosva yavanopomerwa ndeyekunzi vanonzi vakashandisa masimba emuofisi yavo yaminista weEnergy and Power Development Sirivo, zvichibakidza kunge vaifevhera iyo kambani yakakaita chibvumirano nekambani yemuZimbabwe.
Saka pari zvino vari kupi chaizvo?
Pari zvino vari kumapurisa ekuMeborene uko ndokwavachengetwa usiku hwanhasi. Zvichinzi mapepa akanga apera tinokwanisa kuti tiende kucourt. Ndichatikurumidze kuti ndiende kumapurisa kuti ndinoona kuti zveshuwa mapepa edu ese akakwana kuita kuti tikwanise kuenda kucourt, nekuti tinoda kuti tiavoide kuti varare futi vari musungwa. Tinoda kuti tikakwanisa kuti tiende kucourt toapply kuti vange vachitongwa vachibva kumba kupiwa bail.
Pane mukana here wekuti mukaisa chikumbiro ichi vanogona kupuwa mukana iwo wekubvisa mari yechibatiso?
Mukana uripo Blessing, nekuti umbowo chaiwo chaiwo hapana, zvekuti hapana chikonzero chekuti pane munhu angafungidzira kuti vaMangoma vanga tize kana kuda kukanganisa umbowo hunogona kunge huripo. Saka tine chidayiro chikuru chekuti tichapiwa bheo iyoyoyo kuti vatongwe vachibva kumba, nekuti mhosva yacho haisi mhosva yekuti munhu akaita savaMangoma vangatize kana kutya.
Gweta riri kumirira vaElton Mangoma vatonderai Bhatasara vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti richaramba richiedza kusanganisa vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevehurumende kuti vave nemushandira pamwe kuti zvinhu zvifambe nenzira iri nani munyika. munyori mukuru weZCC Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyika pachinhambo chekuratidza kusawirirana nekuzvidzana nguva zhinji. Tanonoka wande weStudio 7 abata Reverend Mutata kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga tataridza kuti tinoona kuti zvinhu zvakaoma chaizvo pari zvino, asi pane zvimwe zvatinogona kuita kuti titarise kumberi sekune chiedza. Tinofanira kuti titarire nzira yekuti tingawedzera sei kuti tigadzirise nhamo yekusavimbika kana kutendeka vanhu vakatarisana nemashandiro ehurumende yatingati trust in the public office. Confidence yevanhu inenge iri pasi zvikuru nenyaya yekuti vanhu havasi kuona kuti zvinhu zviri kufamba nekukurumidza kwavanga vachitarisira.
Munoona sekuti zvingagadziriswa sei zveconfidence?
Chokutanga ndechekuti vanhu vave kukurudzigwa kuti vatsungirire nenyaya yekuti zvinhu zvinonzi zviri kugadzikwa, asi chinobetsera vanhu ndechekuti vapiwe information kana kuti ruzivo rwakawanda rwekuti zvava papi uye zvekuti urongwa hwacho hwakamira sei. Isu tinofunga kuti tinofanira kuti tigadzirise mukano wekuti vanhu vanzwe vachitaurirana kuti vazive kuti zvinhu zvakamira papi. Izvozvo zvinoita kuti vawedzere kutenda kwavo kuti hongo shuwa zvinhu zviri kurongwa nehurumende zviri kufamba zvakanaka.
Sangano renyu rine tarisiro here gore rino yekuramba richiedza kuyananisa vatungamiriri venyika neavo vemapato akasiyana siyana?
Nyaya yehurukuro inyaya yatichakurudzira zvikuru mukati ragore ra2019. Hatizivi kuti ndivanani vachapedzisira vaita hurukuro. Chatinoona chiri kushayikwa zvikuru ihurukuro pakati pavanhu vakawanda muZimbabwe. Mukatarira mazuva ano hurukuro dziri kuitika, vanhu anenge ari mabopoto, mukaona zviri kuitika iko zvino pasocial media, kupopotedzana kwanga kuchiitika nenyaya yokuti somufananidzo vanhu vanoona zvakasiyana nhaurirano yemasanctions. MaZimbabweans in general havasi kukwanisa kugona kutaurirana nyaya inonobudisa chimwe chinhu chine musoro. Saka nyaya yekuvaka gwara rokuti vanhu vataurirane inyaya yatichasimudzira zvikuru muna 2019. Chatisati taziva nechokuti vachapedzisira vasvika patafura iyoyi vanhu vakadini, asi singo yakakura zvikuru yemubatanidzwa wamakereke kuti tiite saizvozvo.
Mune mashoko api kuruzhinji rweZimbabwe?
Chatinofanira kuramba tichikurudzirana sevana veZimbabwe ndechokuti basa rokuti tivake nyika yedu ibasa rakakura kudarika mapato anokwikwidzana zvematongerwo enyika.
Vanga vari munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziruma pepa nhau nhasi. Musoro wenhau muHerald unoti kambani inogadzira zvinwiwa yeDelta Corporation inokwidza mitengo yedoro nezvikamu 25 kubva muzana kutanga nezuro. Mumwe musoro wenhau uri mubepa nhau reHerald unoti makereke anotsoropodza kuratidzira. Bepa nhau iri raita hurukuro nemutungamiri wekereke Apostolic Christian Council of Zimbabwe, Archbishop Johannes Ndanga. Bepa nhau reChronicle mune musoro wenhau unoti hurumende ine zvairi kupa kuvashandi vayo munyaya dzemihoro sezvo mihoro yavo yamedzwa nekukwira kwemitengo yezvinhu. The Zimbabwean inotiwo varayiridzi vapfumbamwe vari vatungamiri vesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakanga vambosungwa nezuro vachiratidzira muAfrica Unity Square vakaregererwa vasina mhosva yavakapomerwa. kutombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Makadiko mukoma Jonga, ini ndinonzi Maijoto, ndiri kuTrojan Mine kuBindura. Ndinokumbirawo kukwazisa hama dzangu dzekwaMaposa dziri kwaMutoko nedzimwe dziri kuMberengwa, nasisi wangu ari kumasvingo, navamwe nevangu vanonzi Mbuya Joto nemurume wangu anonzi Chamunorwa Joto. Kuvandinai kuno kuBindura, mwene vangu vanogara kuZumba kwaNakiwa, Mbukura Marume nevana vangu vari kuikoko. Maita basa zvenyu.
Vamuka sei vashamarari vestudio 7, inokutendai munodadisa hama dzangu, ende muri mukaka wakachena usina tsvina, ende usingadi kuzoiswa munyu, munotaura zvose zvakachena. Zvatanga tisingazive taakuziva, taisivharwa kumeso makore mazhinji tisati taziva kuti kune studio 7 inotaura nhau dzakachena, tichingonzi inonyepa inonyepa, asi unozovhurika meso. Vana vembwa havasunuri musi umwe chete, muswere munyasha dzaMwari. Rambai makadaro, Mwari vakutungamirire muchokwadi chenyu. Amen.
Makadiko vateereri vestudio 7 pamwe chete nevashamarari vacho muri yese yeZimbabwe. Aiwa, ini ndinofara zvangu. Ndinoitwa semuzita, mwana wakangwenya kumusha ndichibva kumasvingo mukati meZimbabwe imomo. Ndiri mumwe anoshandira kuSouth Africa, kunyika yekuMpumalanga. Ndainga ndichida kubvunza kana kuti kuda kuziva nezviri kuitika pamwe chete nezviri kutaura. Ndanga ndida kunzwisisa panyaya inoda isu. Ndikunzwa kuti zvoni madoctors achiri kuda kuenderera mberi nokurega kudzokera muchipatara, nekuda kwokuti chichemo chava chisati chakwanisika kuti chigadzirike munyika yeZimbabwe. Chandanga ndida kuti ndizivise panyaya dzakaita saizvozvo ndechekuda isu. Haipo here imwe plan inganga ichiitwa kuti madoctors akwanise kunge achidzokera muchipatara? Bhikozi vanhu vafirwa nehama dzavo zvakanyanyisa, especially isusu wofu tatovirwa nehama dzakati wandisa, vanhu vainga vachifanira kunga vechirarama kuriko kuti dai zvaya zvakasangana munyika. Hongo ndinoundestand statement iri kutaura kuti Zimbabwe haina mari, and haina mari baba yairi kukwanisa kudhinda kuti inge ichishanda mukati meZimbabwe. But chii chingava chechikonzera kuti mapraizi emashopu adhure, uye vanhu vemashopu vange vichida mari yematura, but vichiziva kuti ivo vanhu vanenge vachishanda havashandisi mari yematura? Hapana here plani ingaitwa nevanhu vari kumusorosoro kuti vakwanise kugadzirisa nyaya iyi? Pangewo pane zvinhu zvinenge zviri nani. Saka inini ndaikumbirisisa kuti vakuru vedu ngavasolve nyaya iyi, igadzirise dai zvainga zvichiitika, vaigadzirise nyaya iyoyo, bhikozi hatatambura vana veZimbabwe, tatambura chaivo chaizvo. Ndava netime ndichitirira studio 7 zvokuti panogona kutoita makore, asi ndazopa kuzvibvumira nhasi kuti ndikwanise kuwanika ndichiisawo voice recording yangu. Inzwe kuti pamwe pane anza maybe anengawana kana kuti kunzwa saidi ringanga richiita kuti zvinhu zvigadzirisike. Ndatenda zvangu.
Makadii makadii vestudio 7. Aiwa, isu tinofara kutaurawo namadzibaba Abhurama. Haiwa, tinotenda nekunamata kwataita zuva ranhasi, zuva resvondo. Haiwa, ndoda kukwaisa vatendi vose vangari mukereke, kereke inonzi vekubatana kwevatendi chechi, ndichiti aiwa, rambai muchinamata, isai musoro pamwe chete munamatire nyika yeZimbabwe. Ndoda kuzokwazisawo mukadzi wangu maCherity muparidzi Chikwana, amai Chikwana, mai Panashe, Yenson Chiwamba nevamwe vatendi vose vari kunenzwa chitaura pamhepo. Ndichiti makadii kuvatendi vekubatana kuvatendi.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe vanhu vari kuratidzira muSudan akaudza VOA kuti hurumende yenyika iyi yave kuwedzera kushandisa chisimba mukumisa kuratidzira kwakapararira nenyika iyi. Noah Eldedin wekuKhartoum akaudza chirongwa cheVOA chinonzi South Sudan in Focus nezuro kuti mapurisa ari kuvavhima uye ari kushandisa pfuti kunyange mukati medzimba. Akakumbira kuti zita rake rizere risashandiswa munyaya ino. Chikwata chenyanzvi dzezvidzidzo zvescience chiri kumirira India chinoti chichapengendura zvakasimba vanhu vachange vachizotaura pamisangano yacho yepagore mushure mekunge vakawanda vevatauri vataura zvisina maturo munguva yekupakwawo zvidzidzo. Muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe, nhasi tabata vatawanda Chief Shoshe Dzokora, avo vanonyanyozikanwa nerekuti Chief Shoshe vanogara mudunhu reMinnesota muno muAmerica. VaDzokora inyanzvi mukuongorora nekucherwa kwemafuta negasi kubva muvhu.
Zita rangu ndoitwa Tawanda Dzokora. Vazhinji vanondiziva nekuti Chief Shoshe. Ndiri MDC Alliance District Chairperson weMinnesota neNorth Dakota. Ndinoshanda kuno kuNorth Dakota muoil industry. I'm a certified thermographer.
Zvichireve izvo?
Takaita kosi yekushanda kubvisa oil negasi pasi. Asi ndakazo specializer nekutsvaga magas leaks tichishandisa ma-infrared cameras. Saka ndo technology yatenge tichishandisa iyoyo. Saka tinofamba tichiita ma-inspections muma-oil fields ose ari muno muno muNorth Dakota nekunana Texas tinosvika futi.
Ibasa hombe iri kune chizvarwa cheZimbabwe vaDzokora. Munonzwa sei kunge muri muAmerica muchiita basa hombe rakadaro?
Ndinofara zvikuru pane imwe nzira. No, ndakatanga ndiri mudzidzisi pana ndiri kuZimbabwe nekunana Botswana kundaidzidzisa. Asi pandakapinda muno muAmerica zvekudzidzisa hazvina kunyatsofamba zvakanaka kana goo racho ranga risina kunyatsofamba zvakanaka. Ndosaka takazodzidzira zvatakadzidzira izvi. Saka ndinofara kuti ndiri kukwanisa kurarama nemhuri. Asi panguva imwe cheteyo handinyaya kufara nekuti ndiri kuzviitira ndiri muno munyika yeAmerica. Ndinenge ndichida kuti ndinge ndichiita zvakadaro izvozvo. Ndiri kunyika yangu yeZimbabwe ichizvarwa kune hama neshamwari.
Zimbabwe tinonzwawo kuti yakukwanisa kunge ichitsvaga-tsvaga izvo zvemafuta epasi basa renyu chairo. Mune tarisiro here yekuti mungangodzokerawo kumusha kunotsvaga basa rakadaro nekuti tinoona kuti vakawanda vakutarisawo kuti kumusha kwaakufambika?
Aiwa, ndo zvatinenge tichitotarisira izvozvo kuti zvikabudirira isu hatichanotsvagi mabasa. Taakutonovhura makambani acho anenge achiita izvozvo. Saka tinenge tichingotarisira kuti dai zvikabuda zviri zvechokwadi. Asi tinoziva hedu kuti zvakataurwa zviya zvekunana muzarabani manyepo chaiwo hakuna chiriko. Zvakataurwa zviya zviya itsvagurudzo yakaitwa kare nekambani yainzi Mobil, tsvagurudzo yatakangoratidzwa ichinzi yazoitwa nevanhu vekuAustralia. Takazvinzwa kare kuti kwamuzarabani kune mafuta. Taingotarisirawo kudai hurumende yaregera kupota ichitinyepera nekuti hapana chiri kuzoitwa. Dai zvaiitwa izvi, dai zvakaitwa kare nekuti mafuta ariko zvechokwadi.
VaDzokora, mune mhuri yenyu here muAmerica kana kuti ndimi chete muri kuno vamwe vari kumusha?
aiwa mhuri yangu iri muno yose nevana vari kuto dzidza muno vose vari kumacollege vakuda kutopedzawo kumacollege mumwe ari kuita civil engineering vamwe vari kuita nursing vakuda kutopedzawo vakatograduata the first part iyoyi masvondo akapfuura aya mumwe ari kuitawo iyoyi cosi yemuoil field yakada kuenderana neyezvandinoita oil and gas processing wechishanu wacho ari kuita sports administration akatotangawo gore rino ndiwe wechishanu anotambawo futi mutambo unonzi tennis
ko zvamuri kuitawo anga vemaprojects kumusha kana kubatsirawo veukama
aiwa veukama tinobatsira maprojects tiri kuita tikatozataura ndofunga tinenge taakutozoteererwa kunzi aho ndiye ari kuita izvozvo uyu iye ari kumdc tinenge taakutotya asi haati tiri kuzama hama neshamwari tinobatsira nekuti hakuna chiri kuitika kumusha hakuna indastry hakuna mabasa saka vanhu vanotorarama nemari dziri kubva kuno kudiaspora diaspora vanhu vari kuno kunze kwenyika ndo vari kutoenda kuti zimbabwe yacho irambe ichienderera mberi saka hazvigone kutiregere kuramba tichivabatsira kana kuvatumira zvinoita kuti vabatsirikewo vawane cheuviri
vanga vari chitsaurwa chezimbabwe vatawanda chief svosve dzokora vari parunhare kuminnesota muno maamerica nestudio 7 nhasi muchikamu chedu chatinoita hurukuru nevaimbi pamwe nevananyanduri tabata muimbi wemusambo wesungura Rashid Knowledge Muzori uyo anoimba nechikwata chake chinonzi Zisengwe Express.
Kuti zvomanzi ndakatanga 2012 ndobva ndakatanga kupinda mune zvemumanzi ndobva ndazokwanisa kudzidzisa damba refu muna 2014 saka pari zvino ndari madamba refu maviri
nyaya dzekuimba idzi haisi nhambe ingangoitwa nevanhu kunza ndakungofunga zvokuimba uchikwanisa kunge uchirarama mukuimba imi muri kuimba zvekutamba here kana kuti muri kutoimbawo zvekurarama nezvemumanzi
zvangoti chingori chipo chiri mandiri saka ndakangoona kuti ndeidzaka zvangori mubasa asi ndakangoona zvakakodzera kuti ndimbozadzikise zvoungobo pamwe pangu ndinongonzwa shungu dzinofanira kungoimba masungu zvaanenge achimbouya yese pandii ndinyasa ndakangoona kuti zviri nai ndiitevo mange mubasa atira zadzikisewo zvakare zviri kubva pamba pangu kuti ndinofanira kunge ndiimba
musambo upi wamunoimba mukoma Rashid
ndinoimba musango wesungura
sungura pane kamwe kambo kandanga ndichimboteerera kandichaitawo kuti titeerere pamwe chete zvakare nevateereri kanonzi ruva remwoyo
usambogayaiwe nezvazvo zvinowanikamariwanewe
vazhinji vandamboteerera navo kambo vakavanga vachiti uri kunyeba kuti anonzi Muzori muimbi uyu ndimukoma tongai mwoyo mati mambosanganawo here nevari kufananidza manzi yenyu neyamukoma tongai mwoyo
ya ndinombosanganawo nevamwewo vachiti maimbiro enyu akada kuita kunge Simon asi ndofungawo kungodawo kufananawo kwemanzi pakushaura zekuti handira kumbudzira kundashandawo nemimbi tongai mwoyo
imi munoimba nechikwata chinonzi Zisengwe Express tiudzei kuti makapinda sei muchikwata ichi kana kuti makachiumba sei
chikwata ichi ndakachikoma 2012 nokuti ini ndakangokurawo ndichifarirawo zvekuimba nekudaro ndakange ndine masongs angu ndobva ndakabva ndatanga kusaganawo nevamwewo ndobva ndatangawo kustationawo tiidzewo majitari dzamara ndava nemamemba chaicho anenge ati anokwanisa kubatsirana navo nini
Zita
Zisengwe Express iri rakabva papi imi muchinzi muzori?
Zisengwe Express iri iri rangotwana zvawanda inakwidza kusanangura vasiziye muchikwata ichi. Ine mumhanzi wakawanda unokosha watakasenga ndaida kutarinza vatendi kuti takasenga zvinofadza vanichatitsigira zvakanyanya kusanganisira mumhanzi mashoko nemaridziro atinoita magitare edu. Yekuti takatisengei takatiwandei zvokufadza vatsigiri wedu.
Maberekerwa kupi mukoma muzori uye makurira kupi mataura kuti makangokura mune zvemumhanzi zvimuropa menyu?
Inini ndakaberekerwa kuzumba ndiwo kwandakurira ikoko kuzamara ndazovawo muno muHarare mandiri kuridza magitare badimusha ndiko kuzumba.
Mataura kuti mune madambarefu maviri, ndeapi mazita awo madambarefu uye dzimbo dzingawanikwa ipapo nevatsigiri venyu?
Ngoti tamba rekutanga rinonzi ndo ndinobvuma ndo panowanika nziyo dzakaita sana ndinomiramira.
Kana zuva rikabuda kudai ndinogaye ikoinise chiko chingandivaraidze kana iwe usipo.
Muri kutambirwa sei manzi yenyu iri kutambirwa sei sechikwata cheZisengwe Express?
Muri kutitambirwei zvishomani zvishoma ushine machallenges kuti hatisaita nyatso kusvika patiri kushuvira chapo chapo tichiri vanhuwo vahindi vachiisimitirawo machallenges akawanda atiri kusangana nawo nezvemumhanzi izvozvo. Tinoti kuvatsigiri wedu chikwata chenyu chiripo uyezve chakasimba chine shungu chekuzadzisa zvinhu zvenyu pamwoyo zvamunoda inini ndo zvatinoita.
Muimbi wemusambo wesungura Rashid Knowledge Muzori achitaura neStudio 7 ari muHarare. Kambo kubva kuna Knowledge Muzori achidzanzi ndinomira mira ndofunga anomira mira semunhu wemurume mugore dzvara 2019 sezvinongoitwawo nevateereri veStudio 7 kumira mira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rwesindebele.
So we see.